ye mtungu wakabuda uyu yanga wengine daro ziva kuti makot edu kunyanyanyaya edu zeye mdisalani kubafa karo waza kaipisisa pa maelections afura wamuna kakwa na president Nelson Chamisa havana kukatikana wako bata apo ne apo jese wako bata wachingo kudumu kuita sebu na siru za haru kuita nenyaya ye kuda kuti waru wise wachamisa saka nyaya ye kuti waru sasa makoti kubama decisions kana kuti zero zvaranga vachida zvibude ndo ikutinetsa dosa kana kwana nyaya kabuda haisi nyaya kuti makoti anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita zvine zvinhu zvirikozikanwa zvirikuitika muno munyika yaZimbabwe.
Advocate Dube, munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navasachiwani
chekutanga chatinofana kuita sevana veZimbabwe kugona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo. Chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 matore MDCT nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi Alliance Agreement, zita rayo inenge ichinzi Political Cooperation Agreement. Inotaura iyo kuti mapato arikupinda maalliance inonzi a non-compete alliance, kuti vatu vanofanira kuwirirana kuti vanoshare sei maconstituencies kana vadaro vopinda maelections vasingakupidzani. 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other. Saka handizwisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC Alliance rii rakagadzikwa panguva ipi, because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimaintaina maidentities awo ari independent. Saka ine mutongo uyu haunandishamisa nekuti ndikungoti pamutemo takatarira bepa rinogadzira MDC Alliance Election Pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi pati
vasachowayo. Munoti
chekutanga chinofanira kuziya vanhu ndechekuti muZimbabwe hamuna macoalition kana mapacti anokondesta maelections. Maelections anokondestwa nemapolitical parties. Kuzek kwakarejestwa party inonzi MDC Alliance itunamburwa na Nelson Chamisa. Political party hii yakapinda muelection ikakondesta ine ma MPs kusanganisira iwo wa Brand vakatokondesta vatori under MDC Alliance na president wa Nelson Chamisa. Chechipiri chofanira kuziya vana veZimbabwe ndechekuti ma MPs enyu akadzingwa na Douglas Monzora kupe nezanu PF akadzingwa achinzi ajoina imwe political party inonzi MDC Alliance vachiti hakuta MDCT. Iyo MDC Alliance inonzi party vakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party, asi same court same parliament ndiyo yakuti MDC Alliance haisi party nekuti zvakuya kunyaya dzemari. Isusu anza yese iri kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita. Isusu hatitanga na problem hande kuvana veZimbabwe vatipe gwara kuti MP wedu ndouyu, kanzira wedu ndouyu, zvapera.
Advocate Dube, hanzi imi makatokwikwidzawo muri kuMDC Alliance asi maakuzoona kuti harisi bato, munoti
izvozvo ndo zvandanyatsotaura. I don't know where the mislead is coming from. Inini ndindatotsanangura zvine izvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC Alliance as a political vehicle and chandishamisa ndechekuti Brigadier General Mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti kudii, which is obviously deliberate because vanoziva havo kuti inotaura kuti kudii. Ndingango kutsanangurai chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate ndakatopinda muprimary election yanga iri MDCT. Munhu angari wekupdp aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita isusu seMDCT nokuti ndisati nesiti reverebel. Ndizoda kumuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu kana takapinda muagreement yatisina kubvisisa kuti yairevei Then I am a recall. It's not that the recall yaka nyanya kuitwa ichinzi unajuina another political party. Ya yim close ye 127K inenge ichitara kutimuno hacha ziri kupesua ma interest a political party inenge yaka musponza.